Veruzhinji vatataura navo muHarare nhasi vanoti havasi kufara nekuurayiwa kweshumba inonzi Sisu kuhwange kwakaitwa nechizvarwa chekuAmerica chinonzi Walter James Palmer. Mumwe wevanhu ava ndivaClopas Mutau, avo vanoti shumba iyi iyo yakanga yave nemakore 13 yakanga yakakosha zvikuru mukushanyirwa kwenyika.
Nyaya dzeshumba inonzi Sisu inyaya dzekuti dzakatodzika kana takuanarisa pachibhoi chedu isusu. Nekuti mhuka ikanga yapiwa zita ine uyerwa hwayo. Point number one. Number two, ine zvainenge ichishandiswa pachivanhu nedzimwe nzira. Three, vanenge vari in charge vearia iyoyo kunenge kuchengetwa mhuka iyoyo vane zvavanoziva zvakadzike pamusoro pezvinhu izvo, pamusoro pemhuka iyoyo. Image yemuZimbabwe yagara yatoshatisisa zvakanyanyisa, nekuti isusu kana tatarisa pamhuka dzinoyazoonekwa nevanhu vanenge vabva kunyika dzakasiyana siyana, tichitarisa kuti vanhu vave vanofara vachiona kuti mhuka idzi hasati tambodziona kunyika kwedu. Asi kana tasvika panguva yakadai, so zvinhu zvinenge zvakunetsa kuti yamhuka yerudzii inenge ichiita madescription akafanana naizvozvo. Ende tikatarisa zvakare, iyo mhuka iyoyo inenge yatoshatisa zita revanhu vari kuyazoona. Hatizivi kuti imhuka yerudzii. Zimbabwe pachayo haizowanikwa ine relevance pakunge ine tourism inenzi inofambwa nevanhu vakasununguka vasina chimwe chavanonga vachifamba vachitsvaka.
Asi vamutau vanoti zita rakapiwa shumba iyi rinovafungisa kuuya kwakaita varungu muRhodesia vachitungamirirwa navasisu John Rhodes.
Raiti, pazita rinonzi Sisu iri zvatotishamisa kuti zita iri rinobva pamunhu richizoenda pana Sisu John Rhodes. Vamwe vanhu vatinoziva nemahistori avo nemafambiro avakaita mukufamba kwehondo dzavaifamba nadzo. Asi kana takutarisa kuti iye zvinezvi zita iroro meaning yaro chairo chairo harichanyatsonzwisika kuti rane chimiro chakaita sei.
Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza Studio 7 kuti pamusana pekuti hurumende ipedze nguva ichitaura nezvekuda kuti vapawama vauye kuzotongwa kuZimbabwe nemhosva yekuvhima pamwe nekuuraya shumba iyi zvisiri pamutemo, hurumende inofanira kutora nguva yayo ichigadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Sisu shumba iyi yakaurayiwa inonzi Sisu, zvinhu zvinosirisa kuti yakaurayiwa. Asi pari zvino muno muZimbabwe handitarisiri kuti hurumende yava mugabe ingave inowanikwa ichitoita noise pamusoro peSisu, ivo vachizviziva kuti tine vanhu vasiri kuonekwa nanhasi vakafanana naItaidzamara uyo akashayikwa kwapera mwedzi yaakusvika 5 iye zvino tisingazivi kuti aripi. Tosaira tichichema nezveshumba kunzi yakafa. Shumba yacho nayo yatinotoziva kuti inotori nevanhu mumwe vanhu vayakadya vasina kutaurwa nezvavo, zvongobva zvasiyiwa zvakadaro. Handifungi kuti zvinhu zvei zvakanaka kuti towanikwe tichiita noise nezvenyaya yeshumba.
Zvataurwa navachidziva zvatsinirwa namuzvare kudzai munemo, avo vanoti hurumende inofanira kuona zvaingeite nechimbi chimbi kugadzirisa upfumi hwenyika pane kuswera ichivanyaudza nenyaya yeshumba iyi.
Ini sokuona kwangu haisitombori nyaya yekuti vanhu vangatotemeseka musoro nokuti hanzi shumba yafa. Pari zvino tine vashandi hobho vari kurasikirwa nemabasa on an hourly basis over Supreme Court ruling, and then vamwe economy yatoshata nenyaya yekuti vamwe vanhu vatoshaya mabasa, and then vamwe vanhu makukoshesa kufa kweshumba yakazvarwa neshumba kwevana vedu vati kuzvara. Do they even have a future right now as it stands? I don't think vanayo. Asi toswero tambudzikira kuti kwai hanzi shumba yazourayiwa aiuraya ngai extradite for what? Ngatimboconcentrate on issues dzinovakanyika, noti zvekuchemera shumba yafa. Yafa chero akatongwa munhu wacho haisi kuzomuka, end of story.
Muridzi wekambani yeAlpha Media Holdings vaTrevor Ncube vakarambawo kutaura neCNN vachiti nyika ine matambudziko akawanda yakatarisana nawo pane kupedza nguva vachizeya nyaya yekuurayiwa kweshumba. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemvura nezvakatikomberedza amai Opa Muchingurika Shiri vakazivisa svondo rapera kuti hurumende iri kuda kusvitsa chikumbiro kuhurumende yeAmerica chekuti vapauma vaunzwe kuZimbabwe kuti vazomiswa pamberi pematare nemhosva yavari kupomerwa. Asi tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 nhasi yaburitsa pachena kuti hurumende haisati yanyatsorongeka panyaya yekukumbira vapauma kubva kuhurumende yeAmerica. Muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vati havasati vave nemapepa enyaya iyi.
Hazvingotange nekungoitwa because pane kwa zvatau gwaiwa zvine gwara formal process
mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaziyambi ziyambi vatitaure nevekubazi rinoona nezvemitemo munyika avo vatisina kukwanisa kutaura navo mutauriri wemapurisa amai Cherry Ticharamba vati havakwanisi kuti semapurisa vakaendesa here kana kuti kwete mapepa enyaya yavapauma kumapazi ehurumende anoona nezvekukumbirwa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika kubva kuhurumende dzazvo vachipa chikonzero chekuti nyaya yaikuurayiwa kweshumba iyi ichiri kumatare zvichakadai mukuru mukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka cheparks and wildlife vaedison chidziya vaburitsa mashoko ekuti kuvhimwa kweshumba mbada nenzou hakuchabvumidzwa munzvimbo dzakakomberedza Hwange National Park vatiwo kuvhimwa kwemhuka pachishandiswa uta nemiseve hakuchabvumidzwa kutanga izvozvi vachiti vose vanoda kuita izvi vanofanira kutanga vapiwa mvumo nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka ndakamirira studio 7 muHarare ndine Thomas Chiripasi.